Kureri chitanga, mwene bumbaga nengane shakarunga Na satani jimga zacho shinoramba Usem Chris gati rambe tichishanda Otombo siyaze usha mari toita segu chaga mari Kutoka mari tisa zoti bagu tenda mari Nekote pana mari ndipo pana yese mari Sakachi kumbiro changu kangati fambe naye
Muna matu wangu ishe Matika tino chanda shinyo batike Mbaba mwazadi siya tijirasike Muna matu wangu ishe Muna matu wangu ishe
Ndaida okuenda womberi Asi satani changonde wesera shure Umari ndino ziva kuti ndaiva kure Chanda uya kumuri ndibatsire ndepure Nekuti makura wanda ndichishanda Ndichironga zvinhu vazi zvisingabudiriri Gore rino ndozviramba Ndine mimwari zvondoronga nokudiri
Muna mato wangu ishe Motive tino shanda shino batike Mbaba mwazadi siya tijirasike Muna matu wangu ishe Muna matu wangu ishe Motive tino shanda shino batike Mbaba mwazadi siya tijirasike Muna matu wangu ishe
Karabasu natufunga jagatama Ndiyongu wa yajoronga ramangwana Usachima bugra msoziba matama Ushanda ramangwana richanaka I know, but
me say na wana de, wangu ishe, motive tino shanda shino batike, mbaba mwazadi siya tijirasike, muna matu wangu ishe, muna matu wangu ishe, motive tino shanda shino batike, mbaba mwazadi siya tijirasike, muna matu wangu ishe.
Ndaida okuenda womberi Asi satani changonde wesera shure Umari ndino ziva kuti ndaiva kure Chanda uya kumuri ndibatsire ndepure Nekuti makora wanda ndichishanda Ndichironga zvinhu vazi zvisingabudiriri Gore rino ndozviramba Ndine mimwari zvondoronga nobudira
Muna matu wangu ishe Motive tinoshanda zvinobatike Baba mwazadi siya tichirasike Muna matu wangu ishe Muna matu wangu ishe Motive tinoshanda zvinobatike Baba mwazadi siya tichirasike